Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 15/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dzimwe nhengo dzeCCC dzakasungwa kunyatsime dzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Lendi yese muZimbabwe mwene wayo ndichiti. Saka wenyangori mukuru weopozisheni. Uri mukuru wedereal society, uri mukuru wamashoko eferi kudai izvi. Lendi yaunengoshandisa yese unenge wakatoipuwa naprezidendi. So havagoni kuti vatoropodze kuti vamunzira wapuwa lendi naprezidendi.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba votaura nezvekupiwa purazi kwemutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora. Tichaziyawo nyaya yeZimbabwe yekuda kudzoka mugungano reCommonwealth. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro rapa nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change gumi neina mukana wekutongwa dzichibva kumba zvichitevera kusungwa kwadzakaitwa kunyatsime dzichipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Frank Chikore anotipa zvizere zvaitika kumatare.
Mutongo wedare repamusoro vamuna mato mutevedzi vatura mutongo wekuti vasungwa ava vabhadhare mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora ari maRTGS kana kuti 50,000 pamunhu wega wega uye kuti vagare pakero dzavakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya iyi yapera kunzwikwa mumatare. Vamutevedzi vati vasungwa ava vazvipire kumapurisa ari pedyo navo kaviri pasvondo kudzamara nyaya yapedza kutongwa uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi. Vakafano bata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare fadzai mahere vati vafara kuti vasungwa ava vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti nhengo dzebato ravo idzi dzaifanira kunge dzakaburitswa muhusungwa kare kare. Nhengo idzi dzanga dzave nemazuva zanane anoraudzira dziri muhusungwa.
Nyangwe hedu tichiti hongu zvaitwa ndozvaifanira kugara zvaitwa kudhara, saka haisinyaya yekuti tingapembere zvakanyanya uye tine dambudziko zvakare kuti Honorable Jobs Sikala achiri mujeri, Felix Biri achiri mujeri, vese ngavasunungurwe. Asi kana munhu asungwa nyangwe achinzi ndiwe TCC ngaangopiwa bail pakutanga zvatinongoona zvichiitwa kune vamwe vanhu vasiri veTCC.
Vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kufa kwakaita imwe nhengo yeCCC muzvare moBlessing Ali avo vakazowanikwa mutumbi wavo wave kuora mushure mekupambwa kwavakaitwa neinofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vaPius Jamba avo vakabvuma mhosva yekuvapamba nekuvaponda. Zvichakadai kutongwa kwenhengo mbiri dzeparamende dzeCCC dziri kupomerwa kukurudzira mhirizhonga iyi vaJobs Kala navaGodfrey Stole uko kwanga kwakatarisirwa kutanga nhasi kwatadza kubudirira mushure mekunge magweta ravastole vaOliver Marwa vaudza dare kuti vanoda nguva yekuongorora vhidhiyo inonzi nehurumende ndiyo yaichashandisa pakutongwa kwenyaya iyi kuroverera vastole. Nekune rumwe rutivi rimwe remagweta avaskala vaJeremiah Bhamu vaudza dare kuti vave kuda kusvitsa chikumbiro chitsva chekuti vaskala vatongo vachibva kumba kwavo vachiti pane zvachinja kubva vaskala pavakambonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaBhamu vakumbira dare kuti chikumbiro ichi chizonzwikwa nemusi wechishanu vachiti gweta advocate Vani Mpofu ndivo vave kuzokakavara nyaya iyi mudare.
Nyaya yanga ichifanira kutongwa muzuva ranhasi yapfudzirwa mberi ichazotongwa musi wa24 November vhiki rinouya.
Chikumbiro chasvitswa nemagweta avasikana nechishanu chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo ichi chichange chave chechipfumbamwe kubva zvavakasungwa. Zvikumbiro zvese zvakambosvitswa kudare ramagistrate nekudare repamusoro rehigh court zvakaraswa nematare. Zvichakadai mhuri yamuzvare Ali yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti vasikala avo vanovegweta ravo panyaya iyi vanofanira kuburitswa mujeri nechimbi chimbi. Hanzvadzi yemufi vaWashington Ali vashora hurumende yavamunangagwa nekushungurudza vasikala nedzimwe nhengo dzeCCC pamusoro pekupondwa kwakaitwa hanzvadzi yavo. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 kuti havapindire pane zvinoitwa nematare nemapurisa. VaAli vati havasi kufara zvakare nekuti havasi kuziva kuti mutumbi wehama yavo uri papi zvitevera kutorwa kwawakaitwa nemapurisa mushure mekunge muzvare Ali vawanikwa vakapondwa. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vati varoda kutanga vataura nemapurisa vasati vapa mashoko avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mutauriri wemutungamiri wenyika uye vari mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaJorji Charamba vanoti kupiwa motokari nezvimwe kwakaitwa mutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora kuedza kwehurumende kupomodza gakava nevanopikisa kuti nyika ifambire mberi. Hurumende inoti vaMonzora ndivo mukuru wemapato anopikisa mudare reparamende uye vanofanira kubatwa zvine chiremera. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 navaCharamba avo atanga kubvunza nezvekupiwa purazi kwakaitwa vaMonzora nehurumende.
Hameno kutichiwe wali kutawara nisha chende ichi ndi ichocho lendi yese muZimbabwe mwene wayo ndi president. Saka wanyangori mkuru wa opposition, uri mkuru wa burial society, uri mkuru wa masho kwese niku daizish lendi ya wale ngoji chanta yese unendo wakati wepua na president. So alago nikutiwa soropoje kutiwa mwenjira wapua lendi na president wafunga soropoje yopa chavu kupuwa lendi ya waka kukura wari nyangu hini shahe yekuma reserva ure yekuma A2 fund yese lendi yese mnikamunu nese ndia pezi.
Saka vaa Monzora vaa pinda sei hapa vaa Charamba iwo vari vato rinopikis vano zoa na sei mundi
vaa Monzora wanga wezo hau opo nse nili asitokutanga mjiku tichuza kwa jimu Zimbabwe vano kodera kupuwa munda sekupuwa kumangweta munu wese azizi azula basa na kutu urukuba toripi na kutu chikamu choku gowanyika chikamu chakanangana mewa nawe Zimbabwe singa tarifiri politiki zao singa tarifiri uruwara wawo singa tarifiri mzewe zao kutu urele kana kutu ipupi aywa kinongo pamunda kana ushingi ipo na kutu urichi usha kwa Zimbabwe. So apa apana nye asha apata zawa rigesa huku peda nguwa kumisira wajitenda bondo rakaoma.
Ko vanotika minda inenge inongo piwa kune vanenge wakarerekera bato reZANU PF nevashoma vanopikisa vanenge vachinzi vanodyidzana nebato ririkutonga kana kuti nemutungamiri wenyika.
Ameno kuti vanoziva murume anonzi Welshman iye akapuwa prize nguva yandakapuwa iyi chini ndaandiri kuZANU PF iye ari kuMDC asi tese takapuwa mapurazi nobatagara takainzana zvairere chii iwo vatsvangirai chaivo chaivo vanga vaine munda kunyazura munda wanga warimwe wanga warimwa wevhurangarira peske saka vanga vamuzani here naivedui vamwe vari kunze kwenyika atomboziva kuti poritiki dzavo ndedzei asane munda muno ko varungu vari paminda hapana umbowo kuti vanosapota ZANU PF atomboziva kuti vanovhota sei. So handifungi kuti apo pane nyapo chakangoitika chete ndechekuti emuchadzokera zvedu muhistiri pakatorwa ivhu pane vamwe vanga vari kuopposition vaifunga kuti idambe
munorevei apa vaCharamba mungatsanangura
vaifunga kuti murunda hanzi arwo ndokubva vafunga kuti zvichakonga zvichadzokera shure ndokubva varamba minda ivo vakanisa vari papa vakaramba minda vakaramba matsvaka vakapuwa navagomi ndingatokana vange vachida kupikisa ndavauye pamhepo tichitaurira neizvozvo vakati ina handidi handitori zvinhu zvokuba sezvavakataura ivo havana kubva kuti irisa rechi irisa renyika. Saka ipo zvinezvi chaakunyeta mange ndechekuti vanhu vaona kuti ZANU yatsunga and ZANU ndeyekutsunga makore ese
chayatara yatara right vaona kuti zvabudirira vakuita chimuramba muru kunokumbira minda yavakanga varamba.
Asika vamwe vanoti ukazobuda musangano zvatakaona vamwe vakaenda muhoteri muvanga vakuda kutorerwa minda hazvizoite mutauro here izvozvo vacharamba?
Vanotongoita mutauro kana ukaenda kuhoteri uchitsoropodza zvinangwa zvechimurenga zvinangwa zvenyika. Tomboti waenda kuhoteri waakukumbira masanctions kunyika yako, iyo nyika yacho waroda kuti irwadziswe yokupa izira yekuti usanisi.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichaenderera mberi nehurukuro iyi mangwana tichibvunza vacharamba kuti mutemo unobvumidza here nyika kupa vamwonzora kana anenge ari mutungamiri wemapato anopikisa zvinhu zvakaita semotokari. Chikwata chesangano reCommonwealth icho chiri munyika kuzoongorora kuti Zimbabwe yodzorwa musangano iri here kana kuti kwete, chiri kuenderera mberi nemisangano yacho uye nhasi chasanganawo nebato reZANU PF nemamwe masangano. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vanoti hapana chakaipa kuti Zimbabwe idzorerwe mugungano iri, asi inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu. Vatavan Mulambo, avo vanogara kuChipinge East, ndemumwe ane muonero uyu.
Ivo chakaita kuti vambobuda vachagadzirisa nyaya dzeviolence, nyaya dzekupisira vanhu nedzekuita sei, hope kuti vanoacceptwa asi havachazozviiti. Sazvino tibatsira pamaelection yatakatarisana nawo 2023 kuti even wakaitwa readmitted mucommonwealth havakwanisi kuzorova vanhu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum iro raita hurukuro nechikwata ichi Dr Musa Kika vati vanotsigira kudzokera kweZimbabwe mucommonwealth. Asi
izvo zvinofanira kuitwa mushure mekunge tazadzikisa zvatatemerwa necommonwealth kuti tizadzikise, zvikuru sei maererano nesarudzo dzinogamuchirika, kuremekedza kodzero dzevanhu, kuremekedza bumbiro redu remutemo, nekutongwa kwevanhu zvakanaka. Saka isu tiri kuti maconditions mazhinji anga aripo akaita kuti Zimbabwe isuspendwe pekutanga ichizowithdrawa mucommonwealth haana kunyanya kuchinja takatarisa zviripo parizvino.
Dr Kika vaudza Studio 7 kuti havashamisiki kuti nhengo gumi dzeCitizens Coalition for Change idzo dzange dzave nemwedzi mishanu dzichinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya yadziri kupomerwa yekukonzera mhirizhonga kunyatsime dzapiwa mukana uyu nhasi nekuda kwekuti chikwata checommonwealth chiri munyika.
Hongu tinotarisira kuti bheo inge ichipiwa nekuti ikodzero yavo, asi timing yacho.
Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haipindire panyaya dzinenge dziri kumatare. Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati zvakakosha kuti vatori venhau vashande vakasununguka commonwealth isati yambundira Zimbabwe.
Takatarisira kuti pave nokusununguka pakufambiswa kumashoko kusanganisira zvine chokuita neiya inonzi social media.
Mutauri weMDC Alliance vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda chose kuti Zimbabwe ipinde mucommonwealth nekuti iri kurasikirwa zvikuru.
Tichange tichibata zvakati wandei pamapresentations edu boka iroro, zvinosanganisira zvikuru kodzero dzevanhu, dzinosanganisira zvikuru zvine zvokuita nesarudzo.
Mutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati bato ravo richazivisa vazhinji parimire munguva inotevera.
Issue a statement and I think media yese ichakopa kuti inzwe kuti position iri yakamira sei.
Mukuru mubazi reZANU PF rezvekuburiswa kwemashoko vachafadzwa Mugwadi vati
taura ivo kuti zveshuwa zvimwe zvacho zviri kukonzeresa kuti basa risafamba ndezvekuti musangano wecommonwealth kuti nyika idzorerwe, nyika dzose dzinofanira kuwirirana dziri 56 oruma, asi panyika dzose kune shanu chete dzinosanganisira nyika yeBritain yakatiitira zvirango zvoupfumbi neAustralia neCanada neNew Zealand, idzo dzinenge dziri kugunununa kuti Zimbabwe isadzokere mucommonwealth.
Nyanzvi munyaya dzekuchidzana kwenyika zvakare vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaBekezela Gumbo vaudza Studio 7 kuti
kune mabenefits akawanda. Pane ma students edu anenge akupinda mucommonwealth scholarships plus ma markets anenge aripo anenge Zimbabwe inenge yakwanisa kupinda ma markets ari mucommonwealth.
Hatina kwanisa kutaura nemutungamiri wechikwata checommonwealth muzvinafundo Louis Franceske. Vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaburitsa Zimbabwe mucommonwealth mushure mokunge Zimbabwe yambomiswa kuve nhengo yesangano iri ichipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Asi zvichitevera kupidigurwa kwehurumende yavaMugabe, vamunangagwa vakaisa chikumbiro kusangano iri kuti Zimbabwe idzoke, izvo zvazoita kuti Commonwealth itumire chikwata ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Klinika yekanzuri iri mumusha wembare Edith Opperman inonzi yave diki zvakanyanya pachitarisiswa uwandu hwevanhu vanobatsirwa panzvimbo iyi. Kanzuri yavimbisa kuti ichagadzirisa dambudziko iri. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekushanyira kliniki iyi nhasi kunobatsirwawo vanenge vakazvitakura, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati kliniki iyi iri kubatsira vanhu vakawanda zvakanyanya, vakati vanoshushikana nemadzimai akazvitakura anenge akamanikidzana mukamuri imwe chete. VaMafume vati sekanzuru vachaona kuti klinika iyi yavandudzwa kuburikidza nekushandisa zvivakwa zvekanzuru zviri pedyo neklinika iyi zvekata nePudget House.
Sababa mukuru wemusha ndaona zvakafanira kuti mabuilding ari pasite neclinic anova iwo anonzi Carter House nePudget House. Makurukota anotonga kanzuro vanofanirwa kutarisa kuti mabuilding iwawo akonvetwe aitwe mahospital.
Vati zvivakwa izvi zviri kushandiswa nevanhu vasina chavari kubvisa kukanzuru.
Mabuilding iwawo akangogara asina mari yaari kuunza kukanzuro. Akangogara ari kuda kutotorwa nemharapatsetsetse dzinenge dzichitora upfumi hwevanhu.
Dzinofungidzirwa kuti nhengo dzebato reZANU-PF dzinogara kupomerwa mhosva yekushandisa zvivakwa zvekanzuru zvisiri pamutemo zvichitora mari. Asi bato iri rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mukoti mukuru anoona nezvekliniki iyi pamwe nemamwe makirinika ekanzuru kumusha weHopley, Waterfalls, Headfields, Acadia neSunningdale kana kuti District Clinical Matron amai Lorraine Mukwemu vati vanoona vanhu vanosvika zviuru zvina pamwedzi wega wega, uyewo pakirinika apa panobatsirwa vana vanodarika mazana mashanu pamwedzi.
Musha mukuru konzero tinode tuite musha mukuru, it's a central point. Mabhazi ese even anobva kureserva anouya muno mubari, saka vanorwadziwa vanenge vakazvitakura vanopfuura vanopesera vaapano. Kwozoita futi kiriniki yedu iyo yemateneti ndiyo yega takatarisa mbare mwese muno, saka vese vanenge vakakomberedza vanouya bana. Tinosunungusa madzimai anosvika 400 kana 500 pamwedzi. Chipatara chino pamwedzi chaipo tinoona about 4000 pazuva, tinongoti about 400-500 kuve kurwara.
Vachaki Makaza vanova sachigaro wekomiti inomirira vagari munyaya dzezveutano vatambira nemufaro mashoko avaMafume ekuvandudza kirinika iyi.
Arwa nameya zvekuti Carter House nePudget kuti zvive part of the clinic. That's it, ndozvo zvatakamirira nguva yese.
Amai Linda Sherekete mugari wemumbara vachangobatsirwa vanga vauya nemwana kukirinika wavabvumawo kuti nzvimbo iyi yava kuda kuvandudzwa.
Kumateneti chakuchakwevhi kana tasununguka hakuna kunyatsotambanuka, tinenge takatsikinyidzana ikoko, vanhu vari kubara vakawandisa. Saka matoileti chaiwo mabathroom rooms acho haasitiri clina kuti tiigedzere imomo.
VaMafume vashanyirawo kirinika yeNazareth pamwe neemabvuku vachiti shuviro yavo kuvandudza makirinika ekanzuru kuti avewo nemishina yechizvino zvino nepekugara pevarwere pakanaka. Ndakamirira Studio 7 kumbare muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zvinokwanisika kumisa hondo pakati penyika yavo neRussia kana nyika dzose dzambomira kurwisana uye Russia yadzosera Ukraine matunhu ose nyika iyi ayakapamba. Vazelensky vataura mashoko aya padande mutande kumusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti G20 uri kuitirwa kuIndonesia. Mauto eUkraine akatora guta rakakosha zvikuru renyika iyi reKherson rainge rapambwa neRussia. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati kutorwa kweguta iri neUkraine kwakakosha zvikuru muhondo iyi. Vazelensky vakashanyira guta iri nezuro. Muzinda weWhite House watiwo mukuru mubazi revasori muAmerica vaBill Benz vaitawo musangano nemukuru wevasori muRussia vaSergei Naryshkin vakayambira kuti vasashandise zvombo zvine muchetura wenuclear. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi kumabvazuva kweDRC pakati pemauto ehurumende nevechikwata chakaipandukira cheM23 mudunhu reNorth Kivu. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu zviuru zana nemakumi masere nezvisere kana kuti 188,000 vamanikidzwa kuenda muhupoteri. Sekuvimbisa kwarakaita svondo rapera kuti raizodira pamusika mapeni egoridhe emoso watunya ane mutengo wepasi uye uremu hwepasi pasi hwe1/10 ounce anosvika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4,500, bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razivisa kuti mapeni aya ave kuwanikwa kumabhanga kuHomelink pamwe nezvitoro zveOrex kutanga nhasi. Izvo zvinotevera kutengeswa kwemapeni egoridhe makuru kutanga muna chikunguru wegore rino. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti vanoona kuuya kwemapeni madiki diki aya kuchipawo mukana kune veruzhinji vekuti vange vachikwanisawo kuchengetedza mari dzavo kuburikidza nemapeni aya.
I think idano rakanaka pakuti rinoita kuti vanhu vakawanda wawane mukana kunge vachitengawo magold coins aya seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza mari kana vachinge vachiinvesta. Munoziva ine donzo rehurumende uye donzo remasustainable development goals nderekuti hapana munhu anofanira kunge achisiyiwa leaving no one behind. Saka masmaller gold coins anoita kuti masmaller investors or even maordinary citizens anenge achidawo kutenga magold coins akwanise kunge achitengawo. Saka I think zvakakosha.
Uko mukuru werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamel wadzai mangoma vanoti urongwa uhu hwakanaka chose kana hwakaitwa zvakajeka, asi veruzhinji vanotya kuhutambira vakafunga zvakamboitika pashure apo hurumende yakaisa zvirongwa zvakatsvaira nekurovesa mari dzavo.
Urongwa hwakaita sehuhwo, all things being equal, pasina zvinhu zvakamboitika kumashure uku, urongwa hunenge hwakanaka and tinozviziva kuti varipo vanokwanisa kunge vachida kubhenefitawo muzvirongwa zvakaita seichochi chichaunzwa neRBZ vari muinformal sector mavenda. But sezvandambotaura kuti chinoita kuti vanhu vazotya zvirongwa zvakaita sezvizvi inauye zvinenge zvakamboitika kare. Ndofunga munotondera zvakaitika muna 2008 vanhu pavakazongoluza mari dzavo zvisina tsarukano. Mazhinji vemamembers edu anenge vachityawo kudzokorodzeka kwezvinhu zvakaita seizvozvo. Saka inenge ingori kurudziro yedu kuministry of finance neRBZ kumeka shuwa kuti mari idzi dzakaprotektwa vanhu havazochemi machemero takaita 2008.
Asi munyori mukuru wemumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi weZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Siamuyarira vanoti sevashandi vanotarisira kuti upfumi hwenyika hunovakwa pamwe nekudzikamiswa nezvigadzirwa zvinobva kumakambani emunyika kwete kuburikidza nezvirongwa zvakanangana nekudzimura rimi remoto nguva iyoyo chete.
Isu sevashandi tinenge tichitarisira kuti ikonomi yedu inoresponda kubva kuproduction yatinoproducer as workers, because tisu tinoisa mashoulders on the wheels. Saka tinenge tichida kuti kana ikonomi ichiresponda, store of value yecurrency yatinotambira inenge ichibva muproduction, ndo zvatinotarisira. Izvi zvekuda kuita firefighting yekuti mari yemushandi igowanikwa ichirestorewa value yayo outside productivity. Izozo azitipe raka jeka raka nakara mangwana ni kuti tinoona kuti tafamba famba pambere apa unozvuka zvonzi zvinzezi hazvichashanda.
Hatina kukwanisa kubata governor veRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe kuti mapeni aya atambirwa sei neveruzhinji. Asi banga guru renyika rakavimbisa kare kuti urongwa hwemapeni egoridhe uhu hauna hwaunosiya shure uye huchasvika nzvimbo dzose dzenyika. RBZ inoti kutenga mapeni ndeimwe nzira yekudyara nayo mari yakanangana nemunhu wese.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai ne Voice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere chinenge chiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvere mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Totarisa nyaya yeWorld Cup tine hurukuro yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muDoha muQatar vaAtuel Manyenga vana.
Doha kwakamira zvakanaka chaizvo. Ndiri kuona kune yandingati muchirungu excitement, vanhu vakagadzirira. Inenge iri the first World Cup kuitirwa munyika yeMiddle East, saka vanhu vakagadzirira chaizvo. People are so excited and they can't wait for it to start.
Pane vatsigiri here vatotanga kusvika? Takaona dzimwe nyika dzatowanikwa dziriko ikoko. Muri kumboona vatsigiri venhabvu vanobva kuAfrica here vatotanga kusvika?
VekuAfrica handisati ndavaona, asi ndikuona ndechekuti muAfrica macho munewo wakawanda vanoshandira muno. Vanosanganisira wekuGhana, ndakasangana nemumwe wekuGhana wandakangoona anotogarawo muno mhanga achiti they cannot wait. Ndakasangana nevaibva kuti kuUganda, Nigeria, vatatu vaibva kuMorocco. Vazhinji vacho vanogarawo muno vanoshanda muno. Saka ndosanga ndozvine advantage yandikatiwo apa ende Africa kuti vamwe vacho vanongoshanda muno. Saka zviri nyore kuzowana muno supporters vanokwanisa kuenda kunoonawo mitambo iyo.
Munoona mitambo iyi ichizofamba sei semaonero enyu?
Semaonero angu, I think ichanakidza nekuti gore rino hapana atingati angazi zvona ishasha sezvaitwa makore apera ekuzoti Germany denge rishasha, Brazil taisikana neushasha neArgentina. Ndoona kunge zvinonzi kune dzimwe nyika dzakati wandei zvikuru kunana South America kusingatarisi munaonho wakawanda. Muchaona kuti kune nyika dzakaita sana Mexico dzinenge iriko iri kutamba ikoko nana Argentina, Brazil. Kukune nyika dzakati wandei na South America vatamba vacho vanozozikanwa zvakanyanya vamwe vacho vari muPremier League. Chaimbanotamba zvakanyanya zviko. Saka ndikuona kunge chatinakidzei pachishayikwa kunzi angaite herende ichionawo nyika dzakaita sana Belgium for example nevatambi vanotamba zvikuru, German, Portugal zvakamira zvakadaro. Iyo neAfrica zvakare mutatsa wetimu yakaita sana Senegal naGhana. Muchiona kuti vatambi vazhinji vanongovari vanotambira kunze kweAfrica. Saka think vanhu vakawanda vachatambira zvakanyanyisa.
Tinoona nzvimbo dzakadai sana Qatar kunombonzi kunopisa chaizvo. Kwakamira sei pari zvino?
Pari zvino hongu kuri kupisa asi kana zuva kuda kudoka kune kwanani ikona izvo matemperatures anana kuma 20 something kune kwanani. Chimwe chinhu chatakangoona chakangondinakidza ndechekuti mastadium avo este ane maair condition saka vatambi hazviwaneti nekuti kune mweya unotonhera chaiwo chaiwo. Unotoona mustadium nese uchienda kumadziro kwese kune kune mweya unongo uchiporidza vatambi nepakatara. Saka ndoona kunge zvinonzisiri rakanyanywa nakata iko. Izvi zvakare zvakagonawo ndechekuti tambi mizhinji haisi kutambwa masatu vakaisa kumuburi kwakuchonhorera. Zvinova zvinhu zvakanaka zvikuru.
Vatu Manyenga vana chisorwa cheZimbabwe chiri kushanda kumakwikwi eWorld Cup 2022 kukata vachitaura namavhilati musanganyawe westudio 7 musakangano wachirongwa chelive talk chatinotaura nevechidiki apo tiri kutarisa makore mashano kubva papidiguro hurumende yamushakabvu varobati mugabe uye tichabatanidzawo nekuburitswa kwenhengo dzetriple c muhusungwa tava tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndine jonga kandemiri ndiri muwashington dc
Soko isika